Vagari vekumuchesu, nzvimbo ine makiromita anodarika makumi masere uchibva mudhorobha rebinga vanoti havana chikafu chekupa vana vavo sezvo vasina kuwana gohwo rakanaka. Mumwe wevanhu ava, amai Aida Sibandava, vane vana vaviri vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro. Asi amai Sibandava vanoti vana vavo vakatorega kuenda kuchikoro sezvo kusina chikafu chekuti vadye vagofamba makiromita anosvika manomwe kuti vaende kuchikoro zuva rega rega.
Nyaya yechikoro ka, vana havasi kuenda kuchikoro nenyaya yenzara. Takakosera kuti vana varege kuenda kuchikoro kwakusina mvura yakawandisa, saka zuva ratopisa zvinhu zvese zvanga zvakarimwa muminda. Saka ndizvo zviri kukozesa kuti vana varege kuenda kuchikoro.
Mumwe mugari wekumuchesu muzvare Chimwemwe Muleya vanoti vari kukumbirawo kumasangano akazvimirira kuti avabudisewo mupfumbu yavari nemhuri yavo.
Mvura isati yanaya zvakanaka last year, zuva rakawandisa, kudya mumunda kwakatopiswa nezuva. So ikezvino vana vechikoro havagoni kuenda kuchikoro neproblem yenzara. So zvaitika taingombokumbirawo vanobetsera vana vedu kuti vakwanise kudzidza, vakwanise kuenda kuchikoro vakaguta.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi Vanyoni Membwe vanoti pamusoro pedambudziko rechikafu, vane dambudziko zvakare remvura yekunwa nekushandisa mudzimba. Izvo zvoita kuti nzvimbo shomanana dzasara dziine mvura dzinge dzichishandiswa nezvipfuwo zvavo.
Vana vechikoro vari kudhropa mumaschools nenyaya yenzara nenyaya yemvura. Hatina masources emvura, hatina madhemu.
Gwaro rakabudiswa muna chikunguru wegore rino nesangano rinoona nezvavanotambura reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru, vazhinji vavo vari vekumamisha, havana zvekudya zvakakwana. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kuzadzikisa chisungo chayakaita kutanga kwegore chekuti hakuna mwana womuZimbabwe achashaya chekudya. Zvino hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Izvo nyanzvi dziri kuti zviri kukonzerwa nekutadza kuronga zvunhu kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Nyanzvi idzi dzinotiwo kubva pakabvutwa mapurazi avachena achipohwa vakuru vakuru muZANU-PF pasi pechirongwa chekuendesa ivhu kuvatema, zvinhu hazvina kuzombomira zvakanaka munyaya dzekurima neupfumi. Ndakamirira Studio 7 kuBinga, ndini Patricia Mdadigwa.